manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anasi kuri musi wemugovera mbudzi 28 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa neCOVID-19 kuBulawayo uye vanhu makumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 91 vakabatwa nechirwere ichi nyika yose. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vacharamba vari muusungwa kusvika nemuvhuro mushure mekunge chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba chaendeswa zvakare mberi nekuti mutongi wedare haana kuenda kudare. Asi mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti vanoti sebato varwadzikana zvikuru nekusauya kudare kwemutongi sezvo mukana wekubvisa mari yechibatiso uchipiwa munhu wese nebumbiro remutemo. Makurukota anoona nezvemukati menyika dzeSouth Africa neZimbabwe nezuro vakaita musangano pamugano wenyika mbiri idzi weBelt Bridge wekuziya nzira dzekugadzirisa nadzo matambudziko akatarisana nemugano mukuru uyu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa neCOVID-19 kuBulawayo uye vanhu makumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 91 vakabatwa nechirwere ichi nyika yose mushure mekuvhenekwa kwevanhu mazana mapfumbamwe nevanomwe kana kuti 907. Pavanhu ava makumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 39 vanhu vari mudunhu reBulawayo kuchiti Mashonaland West iine vanhu makumi maviri kuchitiwo gumi nevana vari kumateveleland South. Harare ine vanhu vashanu, Manicaland vashanu, Mashonaland East vanhu vatatu kuchitiwo matunhu emasvingo nemateveleland North aine vanhu vatatu vatatu. Vanhu vose vakabatwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika. Uwandu hwevanhu vakafa vakakwira kusvika pamazana maviri nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 275. Mwedzi uno wega dunhu reBulawayo rave nevanhu makumi maviri nevana vafa nechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vakakwirawo nezuro kusvika pazviuru zvipfumbamwe nemazana manomwe negumi nevana kana kuti 9714. Vanhu vapona vasvika pazviuru zvisere nemazana mana nemakumi manomwe kana kuti 8470 mushure mekupona kwevanhu makumi manomwe nevatatu kana kuti 73. Johns Hopkins University yekuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matanhatu neimwe nezviuru mazana manomwe kana kuti 61,775,000 vabatwa nechirwere ichi pasi rose uye vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana ezviuru vafa nacho. MuAmerica chete vanhu vanodarika mamiriyoni gumi nematatu kana kuti 13,000,000 vabatwa nechirwere ichi uye vanhu vafa vachidarikawo zviuru mazana maviri nemakumi matanhatu nezvina kana kuti 264,000. Veguta reHarare vaJacob Mafume vacharamba vari muchizarira kusvika nemusi wemuvhuro apo vachazoziva kana vachipiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso mushure mekunge chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba chaendeswa mberi kumusi uyu. Gweta ravaMafume vatonderai Bhatasara vesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti mutongi anga achifanira kunzwa nyaya iyi anove amai Bianga Makwande haana kukwanisa kuenda kudare nhasi izvo zvazoita kuti mumwe mutongi wedare ramagistrate aendese mberi nyaya iyi kumuvhuro. Vamafume ava vari kuHarare Remand Prison pari zvino vakasungwa nemusi wechitatu vachipomerwa mhosva yekuita zveuori neboka reSpecial Anti-Corruption Unit kana kuti SACU, vachipomerwa zvakare mhosva yekushandisa hofisi yavo zvisiri pamutemo kubudikidza nekuwanisa hama dzavo nzvimbo dzekuvakira dzimba mumusha weWestley muHarare. Ngatinzwei hurukuro yataita navabhatasara pamusoro penyaya iyi.
Nhasi rangariri zuva rekuti vamafume vapihwe mutongo wavo maererano nechikumbiro chavakaisa kudare remagistrate court rekuti vatongerwe vachibva kumba. Asi hazvina kuzofamba saizvozvo nokuti mutongi havana kuuya. Tatozotaurirwawo nemumwe mutongi achiti ivo mutongi venyaya yedu vabatikana nemaemergency matters anoenderana nezvekushanda kwavo. Saka izvi zvinoreva kuti vamafume vanotopedza weekend inei vari kuchitokisi kurimandi kutinozodzoka nemusi wemandi.
Saka matambira sei chiitiko ichochi tichiona kuti nezuro zvakare mutongi akati haasi kukwanisa kupa mutongo wake nekuti nguva dzanga dzapera.
Zvinonetsa kuzvitambira ende pave nekutsumwa kukuru speciari kubva kuna ivo Mr. Mafume nekuti kunzwisisa kwedu kwemutemo ndiko kuti nyaya dzebhel inyaya dzinonzi dziri agent dzinofanirwa kuti dzitongwe ipapo ipapo kana zvichibvira. Saka kana takatarisira kuti semunhu akasungwa nemusi weWednesday nhasiwo anofanira kunge achigurirwa mutongo wakwe, zvisinei nekuti mutongo wacho unenge wakamira sei. Chatanga tikuda ndechekuti tinzwe mutongo, zvinoitawo kuti tozoona kuti tingaite sei pamberi apo, zvakanaka nekuti mutongo unenge wabuda sei.
Saka mune matanho amuri kutora here kana kuti maakungomirira musi wemuvhuro?
Parizvino hapana matanho anokwanisa kuti atorwe, kwaakutongomirira musi wemuvhuro toona kuti tinofamba sei. Asi tinovimba kuti muvhuro tinogona kuwana mutongo unotifadza.
Saka iye zvino vamafume varipi?
Vari kuremand prison paye paNewlands apo kana Enterprise apo.
Saka vari kuti ione mamiriro akaita zvino?
Vamafume havasi kufara nemamiriro akaita zvino kunyanya nemhosva yava kutopomerwa iyoyi. Imhosva yavanoona kuti haina kana zvinobatika unongave humboo. Inyaya yekutongoumbiridza zvichienderana nenhau dzematongerwo enyika idzi dzepolitics dzekuti pane vanhu vanoda kuti vazi pachigaro cheumeya. Saka kunonoka kwatozoita kugurwa mutongo kutowedzera kuti vatsutsumwe zvikuru nemafambiro ari kuita nyaya yavo iyoyo.
Havanga vari gweta riri kumirira meya weguta reHarare vaJacob Mafume vatonderai Bhatasara vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi mutevedzeri wemutungamiri webato reMDC Alliance vatendai biti vaudze vatori venhau nhasi muHarare kuti sebato vari kushungurudzwa zvikuru nemabatirwo ari kuitwa nyaya yavamafume, vachiti kubvisa mari yechibatiso ikodzero inofanirwa kupiwa kumunhu wese nekuti iri mubumbiro remutemo yenyika. Makurukota anoona nezvemukati menyika dzeSouth Africa neZimbabwe vaAaron Motsoaledi navakazembeka zembe nezuro vakaita musangano pamuganhu wenyika mbiri idzi weBeit Bridge wekuziya nzira dzekugadzirisa nadzo matambudziko akatarisana nemuganhu mukuru uyu. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Zire mukati meSouth Africa rinoti nyaya dzakazeiwa pamusangano uyu dzinosanganisira hori uyewo nzira dzingatorwa mukugadzirisa chipitipiti pamugano uyu panguva yezororo reKisimusi mwedzi unotevera.
Collusion and corruption by government officials on both sides of the border, especially at Bay Bridge.
Hurukuro dzedu dzaive dziri maererano neuori hwatagara tiine ruzona rwekubvira kare huri kuitwa pamuganhu nevashandi vekumadivi ose muganhu weBay Bridge. Naizvozvo takaisa vanhu vanenge vachizoferefeta uori uhu.
Vamotseledhi vakati nyika yavo neZimbabwe dzakazeyawo nyaya yekushomeka kwevane ruzivo rwehutano pamuganhu apa, avo vachazoongorora kupararira kwechirwere cheCovid-19 kana vanhu voenda kana kubva kuzororo.
think that this meeting was convened was because we know that every December there's an absence of people through the borders, especially
Dambudziko guru ratakatarisana naro pamugano webed bridge nderekushomekwa kwevanhu vane ruzorwa kuongorora chirwere cheCOVID-19 kuvanhu vanenge vachipfuura nepamugano uyu.
Vakaenderera mberi vachiti vachaita chirongwa chekuzivisa ruzhinji kuti hapana vanhu vachabvumidzwa kupinda muSouth Africa vachishandisa mugano weBide Bridge kana vaine chirwere
cheCOVID-19.
Tinoziva kuti vanhu vakawanda vachada kuve nehama dzavo pazororo rekisimusi. Naizvozvo vanhu vanofanira kuchengetedza mitemo yakatarwa yekuti chirwere cheCOVID-19 chirege kupararira, nekuti hapana munhu achazobvumidzwa kupinda muSouth Africa kana achinge awanikwa ane chirwere ichi.
Asi sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti musangano uyu hauna zvaunoreva sezvo makurukota aya asina kutaura pamusoro pekudhura kwemagwaro anoratidza kuti munhu avhenekwa COVID-19 uyewo nenyaya yemapemit.
Zvinhu zvatinanga tichitarisirawo kuti zvive zvinotaugwa inyaya yokuti mitengo yemagwaro eCOVID ingadzisiwa sei, nokuti pairi hapairi kudhura, matesti acho ari kudhura. Saka nyangwe tisingakurudziri zvedu uori kunenge kuchiitwa navanhu, asi tinenge tichifungawo kuti maybe hurumende dzedu dzinenge dzichifanira kutarira nyaya yekuti mari dzamagwaro acho ekorona waokutestiwa ingadzisiwa sei kuitira kuti vanhu vedu vanotambudzika vakwanise kufamba zviri nyore.
Vanoti vamutsoledi navakazembe vangadai vakataurirawo pamusoro penyaya yekunetsa kunoita kuwana magwaro ekufambisa uyewo anobvumidza zvizvarwa zveZimbabwe kushanya kushanda kana kugara muSouth Africa.
Chechipiri ndochokuti mapassports anowanza kushayikwa magwaro okufambisa, zvikuru sei kumaZimbabwe anenge achida kuuya kuno kuSouth Africa. Saka ndezvimwe zvinhu zvatati tichifungidzira kuti hurumende mbiri idzi dzingataurirana sei kuti zvingafambisiwa sei vamhanyise kubudisa kwamapassport, nokuti vazhinji vano uya kuSouth Africa ari maZimbabwe havasi vanhu vanouya kuogara muno.
Vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinopinda muSouth Africa nekuda kwenhamo, naizvozvo zvinofanira kurerutsirwa panyaya iyi.
Vanhu vanongouyawo nokuti kune dambudziko rokuti chikafu muzvitoro chinodhura. Vanhu vanouya vachiuya kuzvipatara zvokuno nokuti zviri nyore kurapiwa uri muno muSouth Africa pane kurapiwa uri kumusha nokuti zvipatara zvino dhura. Saka pane zvizhinji zvinokonzera vanhu kuti vauye kuSouth Africa, saka munenge zvichida kungorerusiwa.
Vaenderera mberi vachiti hurumende mbiri idzi dzingadaiwo dzakakurukura nyaya yekushungurudzwa kuri kuitwa mhuri yeZimbabwe muSouth Africa nezvizvarwa zvenyika iyi.
Nyaya yekurobwa kana kuurawa kwavanhu vanenge vachifamba pana matrucks kana kuti nemagonyeti muSouth Africa inyaya hombe haifaniri kungosiiwa yakaiti chavuisa mapurisa namasoja mumigwagwa. Hazvina zvazvinonyanya kubatsira nokuti ukazvitarira kazhinji zvinhu zvavane nguva zvichiitiwa, makore mana ese vanhu vachifa matrucks achipisiwa.
Vamutseledhi vakazivisawo kuti mapurisa, mauto pamwe nevashandi vemubazi ravo vari kushanda vari pamugano kudzorera zvizvarwa zveZimbabwe kumusha zvinenge zvapinda munyika mavo zvisina magwaro. Nemusi wechipiri mauto emuSouth Africa akadzora vanhu vaibva kuZimbabwe vanopfuura zana vakange vachiedza kupinda muSouth Africa zvisiri pamutemo. Kutanga kwegore rino hurumende yeSouth Africa yakaisa fenzi pamugano wayo neZimbabwe kuitira kuti pasave neanopinda munyika iyi zvisiri pamutemo, uyewo kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende yeZimbabwe panyaya iyi sezvo tatadza kubata vakazembe kanawo vekumuzinda weZimbabwe muSouth Africa. Hurumende yeZimbabwe yakazivisa kuti ichavhura migano yayo kusanganisira weBide Bridge musi wa1 zvita unovesvondo rinouya mushure mekuvharwa kwemwedzi yakawanda semamwe ematanho ekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Sangano reNational Blood Services Zimbabwe nezuro rakaparura hurongwa hwekuunganidza ropa mudura raro richiti pazororo rekisimusi ratarisirwa nenyika kunodiwa ropa rakawanda zvikuru. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mushure mekuparura chirongwa ichi nechishanu, mutauriri weNational Blood Services Zimbabwe, Muzvare Esther Masunda, vakati zororo rekisimusi rine tsaona zhinji, madzimai anoda kusununguka anowanda, pamwe nezvimwewo zvirwere zvinoda kuti munhu apiwe ropa, ndizvo zvakavasunda kuti vaparure chirongwa chekuunganidza ropa ichi. Muzvare Masunda vakatiwo, kunyange zvazvo vanhu vari pakurwisana nechirwere cheCOVID-19, kuwanikwa kweropa rakakwana kwakakosha sezvo zvichibatsira upenyu hwevamwe, vakati vari kutarisira kutsvaka ropa rinosvika mapainzi zviuru zvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti 9750 units rekushandisa kubva pari zvino kusvika panoperera zororo remunandira.
Nguva iyoyo inosangana netsaona dzakawanda, kunosangana futi nevanhu vanenge vachizvara muzvipatara uyezve nemamwe nezvimwe zvirwere zvinenge zvichida kuti munhu apiwe ropa. National Blood Service Zimbabwe takaparura nezuro kuti pafestive season tinenge tine maprogramu akaita sei anokwanisa kuti munge mune ropa rakakwana muzvipatara memuno muZimbabwe. Tageti yatakatarisana nayo yekuti tikwanise kunge tichipa zvipatara ropa ravanenge vachida anoita 9750 units of blood.
Muzvare Masunda vakatiwo National Blood Services Zimbabwe ichange ichitsvaga ropa nenzira dzakasiyana-siyana, kusanganisira kuenda kudzisvondo nekumwe kunounganiwa kuti vakwanise kuwana ropa rinodiwa. Batiwo sangano reNational Blood Services Zimbabwe riri kukumbira veruzhinji kuti varibatsire neropa remhando yeBlood Group O sezvo ropa iri richinyanyodiwa zvakanyanya.
Mablood group anenge vana blood group or mablood group anowanzo kunge achishandiswa nezvipatara zvakanyanya, saka tiri kukurudzira kuti vaya vanenge vane blood type ye blood group o vange vachikwanisa kuti shanyira kunzvimbo kwatinenge tiri kana kuti kuma clinics edu anenge ari kunenge kune mabranch edu, nekuti blood group o i blood group rakakosha, i blood group rinoshandiswa nemahospitals akawanda. Saka
nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti nyika ive neropa rakakwana panguva dzakadai sezororo rekisimusi kuitira kuchengetedza upenyu hwevamwe.
Ropa ndo chimwe chezvinhu zvakanyanya kukosha zvikuru muupenyu huno pakurapwa kwevarwere. Tasvika zvino munguva yemafaro, nguva yekisimusi, nguva yatinofamba tichimhanya-mhanya tichienda kwese. Tsaona dzinowanda pamugwagwa, vanhu vanorasikirwa noupenyu zvikuru, asi vamwe vanongorasikirwa neropa vosvika kuzvipatara ropa raakupera. Vanhu ivavo kuti vaite zvakanaka vanotoda kuwedzerwa ropa. Ropa harigone kugadzirwa mulaboratori kana mufactory zvatinoita imwe mushonga. Ropa toda kuwanikwa kubva kune vamwe vanhu vanenge vadhoneta ropa ravo. Saka tinokurudzira zvikuru kuti nguva ino yemafaro ngatipei ropa, blood bank rigare rizere neropa.
Sangano reNational Blood Services Zimbabwe rinowana ropa rekuisa mudura reropa kune veruzhinji vanopa pachena, uye rinoita zvirongwa zvekufamba richitsvaga ropa iri kunzvimbo dzakasiyana-siyana. National Blood Services Zimbabwe inotiwo kupa ropa kunochengetedza upenyu hweavo vanenge vachida ropa. Asi gore rino nekuda kwechirwere cheCOVID-19, vamwe vanoti tarisiro yekuwana ropa rakawanda inogona kudzikira zvichienzaniswa nemakore adarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki ari kuita iye mabasa ekubatsira vanasikana nevamwewo mutsika nemagariro imo muno muAmerica.
Ini ndinonzi Michelle Makai, ndogara kuMinnesota. Mabasa andiri kuita muno muAmerica kushanda nevana vechidiki. Ndine program yandinoita inonzi Young Catalyst, inotaura about my social issues, my relationships, edza kuvaka nawo kuti tizvisitori tiri vana vekuZimbabwe. Saka kana tauya kwamakungwa hatifane kungobudirira tiri muno, asi tofana kuziya kwatakabva tidzokere tivake nyika yedu, nekuti hakuna umwe munhu achatiitira tichadzokera kumba kunoita zvinhu izvozvo. Ndo passion yangu yandinayo yokushanda nevanhu vechidiki, ndosaka ndakacreata platform iyo inonzi Young Catalyst. And then ndine website yangu inonzi Black Reina. Black Reina zvichireva Black Queen. Iwebsite yangu yandinogadzira magumbezi, andinoruka magumbezi acho ndega nemaoko. Saka ndotengesa magumbezi and ndinotengesawo chinhu chinenge jewelry nezvinhu zvakadaro.
Chii chakaita kuti ufunge kuti utange mabasa aya semudzimai wechidiki?
Ndakaona kuti pane need yekubatsirawo vamwe vana vechidiki. Chimwe chinhu chandina kutaura chandinoita futi maYouTube videos, saka ndinotaura zvinhu zvinenge marelationships kana kuti zvinhu zvati tinosangana nazvo muupenyu. Nekuti voice yedu yechidiki is very important, and kana zvinhu zvichibva kune umwe munhu wechidiki uchinzwa vamwe vana vechidiki, zvinobatsira umwe munhu. Nekuti umwe munhu anenge achinzwa kana munhu wewe age yangu achikwanisa kutanga business, kana kuti kana achikwanisa kuenda through my trials akadai, so achikwanisa kuita overcome them, then indokwanisawo.
Zviri nyore here kuti semusikana wechidiki sechizvarwa cheZimbabwe urarame imo muno muAmerica? Pane zvinhinga mpinyi zvamunosangana nazvo here sevadzimai vechidiki?
Zvakawanda zvatinosangana nazvo, nekuti kwatobva tiri vanhu vane tsika yakasiyana nekunoku. Saka patinouya kunoku, zvinhu zvinotisiyanei ndichana. Sekunge inini pandakabva kuZimbabwe kutransitiona kuya muno, humbimbi ndoga huri muno muAmerica ndochimwe chinhu chakandinetsa. Nekuti kuZimbabwe tanga tichingowirirana, but munomu kuve social nevanhu changa chiri chinhu chinonetsa. And that's another thing chakandiita kuti ndiite platform iyi yeZoom, nekuti kune vamwe vanhu vasina vanhu vekutaura nawo. Ndakafunga tikagadzira platform iyoyo vamwe vanhu vasina vanhu vekusangana nawo, vasina shamwari, vasina munhu wekuudza zvaanenge achienda through, anokwanisa kuyo paplatform ipapo achitaurawo zvinhu zvake zvaanenge achitambura nazvo. Saka iyo nyaya yesocialization ndo imwe yanga iri challenging kwandiri. Then kunewo nyaya yemarelationships, nekuti kune avanoti masocial rules avanayo when it comes to marelationships. Saka difference yacho yekuZimbabwe yekuti kana mukomana achingokuda unotongoziva kuti mukomana anokuda, but kuno kune marules akasiyana-siyana, zvimwe zvinhu zvaunofanira kunzwisisa musati mapinda mumarelationships. Ndosaka takagadzira futi platform iyi kuti tinyatsonzwisisana kuti zvii zviri kuitika.
Vanenge vachida kuona mabasa auri kuita iyi vanokuona papi?
Vanokwanisa kundiona paInstagram, zita rangu rinoitwa Michelle Makai. PaYouTube tinoita maYouTube video dzitaram futi rinonzi Michelle Makai ipapo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pana pachirongwa chedu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chavatipa nhasi. Ngatisanganei zvakare nemugovera unouya tichikupai chimwe chirongwa chakadai. Iko zvino tochipinda mune chimwe chirongwa chinobata nyaya dzinoitika muupenyu hwedu, our lives. Umo nhasi tiri kuita hurukuro navaClarice Maduku, vanove mukuru wesangano rePlatform for Youth Development, tichitarisa zviri kuitwa nesangano ravo mumazuva 16 ekurwisana nemhirizhonga yemudzimba.
Ndoda kutenda mugoma Jonga nekuti pamukana wekuti tikurukure. Tingati isu seve Platform for Youth and Community Development tiri kufambirawo mberi nechirongwa chemazuva 16 atitaura nezvegender based violence muchirongwa chinozivikanwa nekuti 16 days of activism against gender based violence. Musoro wendaa watiri kuhamba nawo gore neri wekuti Orange the World Fund, Respond, Prevent and Collect. Isusu takausimbisa nekuti tinoti together we can defeat shadow pandemic, nekuti dambudziko re-COVID-19 nemalockdown anga achiitika kubvira muna March kusvika pari zvino aunza dambudziko rakanyanya kukura ratinoti ranyanya kuwana mukana nekuda kwemalockdown nekuda kwe-COVID. Saka tinoti COVID-19 yaunzawo rimwe dambudziko rakaita serakahwanda regender based violence. Mastatistics muZimbabwe nepasi rose enyaya dzekurwisana mudzimba, enyaya dzekurwisana pakati pevanhurume nevanhukadzi dzainya kusimukira, tingati muchirungu there has been an increase in cases of gender based violence.
Saka imi sesangano zvirongwa zvipi zvamuri kuita munguva iyo ino?
Se Platform for Youth and Community Development tiri kuita zvirongwa zvakawanda wanda. Musi wa 25 wangarizwa rekutanga tanga tiine programu tati launch, patati chiudza nyika yose kuti tichange tichifambisa chirongwa chedu nenzira ipi pakurwisa gender based violence. Tine zvirongwa zvatakatara zvinosvika tingati 7 zvinosanganisa kuti tichange tichitamba mabhora atinoti netball anongotambwa nemadzimai chete, achitambwa nevasikana magirls nevakadzi vechidiki vatinoti young women. Toitazve mikana madariro atinenge tichiita ekuti madzimai anenge achigara pamwe achikurukurirana nyaya dziri kuitika mudzimba dzavo kana munharaunda mavanogara atinoti women hearing. Tiri kuita zvakarezve tine vatinoshanda navo muno muchipinge mune mawadzi 38 isu tinowanikwa mumawadzi 25 tinenge tichiita atinoti maclubs. Vatinoshanda navo vanenge vachiona maclub avo vachifamba vachibatsira vamwe vari munharaunda vatinoti vari vulnerable, sekunowachira hembe kune vaya vanenge vakaremara kana kuvhakachirawo vechikuru vatinoti aged members of the community, kuvabatsira kuvabikira chokudya, kuvagezera mbatya dzavo nekugadzira mayadhi avo. Ndozvanga zvichitoitika. Tirikuita zvemaprogiramu emaclean up ekufamba munharaunda tichionekerawo kuti isu sevechidiki tinokwanisa kuita zvinhu zvinoita kuti nharaunda yatinogara inge ichienderera mberi. Musi wesondo mangwana tichange tichiita yatinoti March tichanoenda kuwadi 28 kwamabee. Ndiko kwatakanyanya kuwana kuti mastatistics akawanda ekuti tine vana vazhinji vakasiya zvikoro, zvekuti kutaura kuno palockdown chete apa tine vana vataona muwadhi iroro vanosvika 117 zvinotyisa, vakatosiya chikoro nekuda kwekuti vakatoita pamuviri kana vakanoroorwa. Tozoita zve atinoti madoor to door ekuti tine chichiti vatinoshanda navo tichienda mudzimba dzevabereki dzevavakidzani tichiedza kuvati vazwisise kuti nyaya iyi yemazuva gumi nematanhatu iri kufambiswa sei, iri kubatsira sei, uyezve tichivataridzawo nekuvadzidzisa tsika nemagariro nekunaka kwazvakaita kunge vachikwanisawo kunge vachitaura zvinoitika mudzimba dzavo kuti vaone rubatsiro. Then tichange tichiitazve atinoti macommunity meetings pachirongwa ichocho, ndo mapurogiramu atinge tichifamba nawo.
Aiwa, tinotenda zvikuru vamadhuku kuwana nguva yekutaura nesu. Tinotarisira kuti muchange muchiita zvakawanda tichitaurawo nemi zvakare mukati mechirongwa ichocho chemazuva gumi nematanhatu.
Ndoda kutenda mugoma Jonga nekuti pamukana wekuti tikurukure.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa necovid-19 kuulawayo, uye vanhu makumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 91 vakabatwa nechirwere ichinyika yose. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vacharamba vari muusungwa kusvika nemuvhuro mushure mekunge chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba chaendeswa zvakare mberi. Sangano reNational Blood Services Zimbabwe nezuro rakaparura urongwa hwekuunganidza ropa mudura raro, richiti pazororo reKisimusi ratarisirwa nenyika kunodiwa ropa rakawanda. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kune avo vasina kunzwa nhau dzedu, munokwanisa kunzwa nhau pa.www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Hola mugela emoyeni ngomgqibelo mhla ka 28 kuLwezi 2020 ngontungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Sokuchoyo ukuthi into le umkhuhlane lo usukhona ezikolo usungenile and usazo spreader.
Inani lasebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli selikhwelela yaku 275 kulandela ukubhubha komuntu oyedwa kobulawayo izolo.
Nxa sekubotshwa abantu kukhethwa kube sekubotshwa kohlangothi oluthile kulapho kuveza khona ukuthi umthetho kawuhlonitshwa.
Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume obotshwe ngolwesithathu uzaqhubeka evalelwe esitokisini impelaviki yonke kulandela ukwehluleka kukamantshi ukuya emthethwandaba namuhla. Sixoxa labesifazana emaphandleni ngomkhankaso wokulwisana lodlakela ezindlini o-16 days of activism against gender-based violence. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kuleli likhwelile izolo laya kumakhulu amabili alamachumi ayisikhombisa lanhlanu 275 kulandela ukubhubha komuntu oyedwa kobulawayo. Lokhu kutsho ukuthi inani lasebebulewe ngomkhuhlane lo kuleli dolobho kulinyanga kuphela selifike kumachumi amabili lane 24. Kulaba ngamachumi ayisishiyagalolunye lanye njalo ababanjwe lomkhuhlane izolo. Phakathi kwabantu laba abangamachumi phose amane 39 ngabakobulawayo. Leli dolobho yilo eliqhubeka likhokhela ngenani lababanjwa lomkhuhlane kanye labafayo kulezinsuku. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus elizweni lonke jikelele selokhu waqhamukayo likhwelela yaku 9714 kwathi inani lasebesilile lona likhwelela yaku 8470. Abalokhe begula bafika phose inkulungwane eyodwa 969. Idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo ngabagulayo abangu 351 lilandelwa eMathebeleland North yona elabantu abangu 201. IMashonaland West ikuzinga lesithathu labantu abangu 137 ilandelwa iHarare elabantu abaphose bangene kukhulu 99. IMathebeleland South yona ikuzinga lesihlanu lezigulane ezingu 87. Ababalisi bakhala ngokuthi umkhuhlane lo usumemetheka kakhulu ezikolo okuyinto efaka impilo zabo kanye lezabafundi engozini enkulu. Ezinye zalezi zikolo zigoqela eSt John Talak eNtabazinduna, iMatopo High, iChinoyi High le-Anderson Secondary eseGweru. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe unkosikazi Nokuthula Hlabangana.
Into engani iyasimangalisa ukuthi igovernment ithatha isikhathi sakho kungani abaku-accept. Seziziningi izikolo, ngithemba sonke siyakubona emaphephandabeni lalapha kwe-internet ukuthi seziziningi khathi sivinde emashonaland sezikhona. Lezisebenzi kwezinye izikolo lazo sezibanjiwe i-COVID ezisebeku-isolation. So esikuchoyo ukuthi into le umkhuhlane lo usukhona ezikolo usungenile and usazospreada. Sasivele sakukhuluma vele izikolo zingakavulwa kudala khona le sizithi ababalisi labantwana abatestwe izikolo zingakavulwa.
Abanye bathi izikolo kumele zivalwe kanti abanye bathi zingavalwa. Ngokubona kwenu kumele kwenziweni?
Okuqakathekileyo kakhulu singakadecide whether izikolo zivalwe kumbe zingavalwa ukuthi one, uhulumende avume a-accepte ukuthi COVID ikhona ezikolo and COVID isibambe ababalisi labantwana. Number two, testing of both teachers and pupils should have been done in the past, but since khathesi sokuvele sokonakele sithi ayenziwe ngokuphazima kwenze ukuthi kwaziwa umntwana olayo longelayo. And number three, i-government yethu kumele improve i-infrastructure ngoba khathesi sokwenzakala izibhubhu abantwana baningi eklasini khona umthetho we-COVID ukuthi abantwana lesi asibaphunguleni babe balutshwana. I-government make sure ukuthi i-provision of infrastructure structure lokhu obviously songokwa next year njoba bevele bengehlulekile ukulungisa lonyaka, at least bengakulungisisa kuqhatshwa abanye ababalisi abazancedisa ukufundisa kungabi ngabantwana abaningi kuclass eyodwa bekhangelelwe ngutitsha one. Plus i-government I provide ama-sanitizers, amanzi, all the World Health Organization requirements eyakusuggestayo ukuthi akube lezi zinto ezinje ezizavikela umkhuhlane we-COVID from spreading.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana ngohlanganiso yababalisi iProgressive Teachers Union of Zimbabwe. Umeya weHarare uMnumzana Jacob Mafume uzaqhubeka efalelwe esitokisini impela viki yonke kulandela ukwehluleka kukamantshi ukuya emthethwandaba namuhla lapho abemele ethule khona isinqumo sakhe phezu kwesicelo sikaMafume esokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail. Umantshi ohluza loludaba ubethembise izolo ukuthi uza kwethula isinqumo sakhe namuhla. Kodwa iqwetha likaMafume uMnumzana Tonderai Batasara utshele iStudio 7 ukuthi bamangele sebetshelwa ukuthi umantshi lo ubengabuyanga emsebenzini namuhla. Ngokunjalo uthi sebezaphindela njalo enkantolo ngomvulo. UMafume ubotshwe ngolwesithathu esetheswa icala lenkohlakalo elisukela kudaba lokuthengiselwa kukadadewabo isitanda ngumasipala. Ibandla lakhe le-MDC Alliance lithi lokhu yikuhlukuluzwa okusegcekeni. Kodwa iZanu PF ithi uhulumende ulwisa inkohlakalo. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Ngabe kuthiwa kubotshwa wonke umuntu kungakhathalekileyo ibandla lakhe athonisiswe ngendlela esemthethweni agwetshwe ngobufakazi obuhloniphekileyo obuhlonipha amalungelo abantu, ngabe kakulangisolo zona lezo eziphakanyiswa yi-MDC Alliance? Kodwa i-Alliance isola ngoba kubotshwa abantu be-Alliance abezanu PF beyekelwa, kuhlukunyezwa abantu be-Alliance abezanu PF beyekelwa, kuhlukunyezwa abantu be-opposition abezanu PF beyekelwa. Kudala kusenzakala ububi bekhona lapho bakhona kuyonakala izitanda ziyathengiswa ngendlela engafanelanga. Yebo kambe abantu ababe bebusa abantu ku-local government, ku-national government, kumele bungakhathali ukuthi ngabezanu PF noma ngabe-opposition, baziphathe ngendlela efaneleyo, baziphathe ngendlela esemthethweni, bahloniphe amalungelo abantu, bangajontshela abantu. Kodwa-ke nxa sekubotshwa abantu kukhethwa kube sekubotshwa bohlangothi oluthile, kulapho kuveza khona ukuthi umthetho kawuhlonitshwa. Kodwa kuyikuhlukuluza, kuhlukuluzwa abantu be-opposition, kuvikelwa abantu bezanu PF.
Yebo, iMDC ithi ukuhlukuluzwa, kodwa iZanu PF ithi ikulondolozwa kumthetho, ithi abenza inkohlakalo kumele bebotshwe. Ngicho labo abezanu PF bathi bakhona abanengi asebebotshiwe.
Lokho esikubonayo ukuhlukuluzo okusegcekeni, ikungahlonipha amalungelo abantu, ikungahlonipha umthetho, yilokho kuthiwa kula rule of law. Nxa ngabe umthetho ukhona umele ulandelwe. Ngalesi sikhathi esikubonayo ukuthi umthetho kawulandelwa, kulandelelwa abantu beopposition, ibababotshwayo, ibabathwaliswa nzima, abangene bangaphiwa bail, njengobona nje uma eboda elizwe lonke siya lapha thanda khona abantu uJacob Mafume labanye abanjengaye bese stokisini. Into engalandela umthetho le into ephula umthetho, into ephula amalungelo abantu. Bangamangaleke kusasa nxa ngabe izijezo zenotho ziqhubeka ngokuba yikho lokho okusolwa ngamazwi amaningi ukuthi angeke uphathe abantu beZimbabwe ngalindlela. Abantu kumele bavikelwe ngumthetho, baphiwe ibail, bathoniswe ngendlela efaneleyo ngokusemthethweni, hayi ukubahlukuluza ngalindlela.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusaswe.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlelwa mshweshwe, lamlela nampawafu wembula.
Kweze maphandleni abesifazana abanengi bathi bebethwele amagabha avuzayo lonyaka ngenxa yokuhlukuluzwa ngabesilisa ezindlini. I-domestic violence kulandela ukuvalwa kwelizwe phezu komkhuhlane we-COVID-19. Walbert Ncube uyalandisa.
Ukukhala kwabesifazana laba kuza ngesikhathi amazwe omhlaba jikelele agoqelele eZimbabwe ephakathi komkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzana ezindlini owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Lanxa abadala besithi nduka yakhe muzi, omama baxoxela lo msakazo bathi kukhale kakhulu kwemizi ngesikhathi se-lockdown. Bathi imbangela yokuxabana obekugcina kusiba khona ngoba izimuli bezihleli ndawonye okwesikhathi eside, ngitsho lamalungu omndeni avele ngaboni ngaso linye kugcina kusiba lokufuthelana okukhulu. Ngitsho lomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uyakufakaza ukuthi ngesikhathi lizwe liphakathi kokulwisana lokumemetheka kwe-coronavirus kube lokuqonga kwezehlakalo zokuhlukunyezwa kwabesifazana lamantombazana emhlabeni jikelele. Unkosikazi Thando Mawuba oyisakhamuzi seMantanangoma eKwanda South uthi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 lonyaka kumemethekise udlame emakhaya.
Umama lobaba kunye labantwana kumbe ngithi imuli bebevuka bethe gwaqa khona kungumnyaka wonalo owendlala. So indlala ilomthelela omubi ngoba umntu lomunye uyabe ezondile.
Esinendalo isakhamuzi seMantanangombe unkosikazi Precious Mashila uthi okudanisayo ukuthi ukuhlukuluzwa kumbe ukutshaywa kwabesifazana emaphandleni kuthatha njengesiko.
Uzokuthiwa lisiko ulo lomkakho nxa kukhulunywa ukuthi hhayi vele kuyatholakala imizinjalo akula muzo ongathunqa intuthu.
Uphinde wathi kuyadingeka ukuthi ingalo yomthetho ifinelele lasemaphandleni.
Siye kugatsha lwezitherapy bafike bakhulume labo umama babatshele amalungelo abo behlangene labo babo baba bazwisise.
Udaba lokuncitshana ucansi emakamelweni ngolunye oludala ingxabano emndenini kutsho unkosazana Khamukelo Ndlovu oyemhaliphe.
Kwesinye isikhathi kungayenzakala ukuthi nxa lisemacansini umama yale ubaba amfozi yilo udlame lolwana kumbe ukuhlukumezwa.
Isakhamuzi sebuvuma unkosazana Siphathisiwe Ncube uthi imithetho kumele iphathe ubaba abahlukuluzwa umama lamantombazana nesandla silukhuni ukuze umkhuba lophele eZimbabwe.
Ukuhlukuluzwa kuyinto ebuhlungu kakhulu engeke simelane layo. Kubuhlungu kakhulu uthola ukuthi umuntu ehlukuluzwe phambi kwabantwana, hayi yinto ebuhlungu leyo.
Umnumzana Ntutu Onyathi oyisakhamuzi seManama uthi kuze izimuli zihlale ngokuthula obaba kumele behlale bekwazi ukuthi koniwa ngomlomo kulungiswe ngomlomo.
Kuyadingeka ukuthi sihloniphaneni, sibonisaneni, sakhisaneni ngokuthula langokubekezelelana lapha emakhaya.
Umphathi Ntambo obona ngendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni ekhuluma kuleviki uthe kungumlando wakho wonke umuntu ukulisana lodlakela lolu lona athi lutholakala kunxa zonke zempilo eziguqela ezindlini emsebenzini lakwezinye iindawo ezithiyeneyo. Umkhankaso walonyaka we-16 Days of Activism Against Gender Based Violence osungulwe mhlaka 25 kulinyanga njalo siyaphela mhlaka 10 ngenyanga ezayo uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Orange the World Fund Respect Prevent Collect. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Abert Ncube.
Siyabonga Albert, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kuhlelo lwethu lwalamhlanje lwendaba eziphathelane labesifazane. Igama lami nguPraxedes Jeremiah, ngimele uSithandekile Mhlanga. Kuhlelo lwethu lwalamhlanje silomeli wePhumula South edalele ePhalamende unkosikazi Sichelesile Mahlamu ochasisa kabanzi ngomkhankaso osungulwe mhlaka 25 owe 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence.
Mhlaka 25 silonjile, we painted Harare orange, everyone wayegqoke orange. Ekuyilontsheni kwethu kalise from ikakhulu omama bayahlukumezeka emsebenzini. So silama programs ezithi okwakhathe sekune petition enye esayiphushayo ukuthi ingene ephalamenti ekhangele ukuthi omama baya-abhuza nxasoshif esikhathini sosathile imsebenzi or bapromothe laphana emsebenzini. Sizabhoda layo sizama-views abantu then labomsasa project bazabe bebuya labo befundisa mama amalungelo abo ukuthi izinga umama engafuniki emacansini ulelungelo eligcweleli ukuyakuya emacansini. Esikhathini esiningi ubaba o-abusive kulakho ukuthi umama izinga esesikhathini efunta angene layo emacansini but abomlana bazamtshela ukuthi umama ulakho ukuthi azivike layo athini not ukuthi sezahlala athinde ngenyanga zonke. Hhayi sitshelo khonapho ukuthi abanye obaba baya befunisa izinga umama esesikhathini angene layo emacansini engela nxa ethanda kubeletha umntwana engawintaba kumbe engamungela esikhathini ubaba uyabe sefunisi baqalisa injalo. So sikabalaza inhla zokwafundisa omama ukuthi banakho ukuthi ngendlela epolite nokuthi ngendlela leyani yokulwa laye ngichazele ukuba ukuthi hayi babokunje kuya kungaseyikho okunye kwangikhona kokufuna sokukhoza izinto ezinjengabo-tense.
Ebandleni lenu-ke liba le nhlelo yini eziphathelane lamakhosikazi awebandla?
Sikhuluma kundlela weselupane national yethu owabomama ikhuluma ngaye i-gender violence but nxa sesingena endabeni zakhonapho asibi labomama kuphela silabomamanyana ngoba bakhona abanye ababangabomama bebancane. Nami ngize ngikhale ekuvikezayo ngabe ngisikala e-Robertson St Peters bengisengisiza ngapha-ke emathown.
Udaba lolo olokuthi abantwana bayendiswa besebancane kuludubo olungakanani eselilubonileli na njengamalunga edalela ePhalamende?
Kuludubo olukhulu kakhulu cause yikho lapho kuthiwa khona abantwana abancane besehluleka ukubeletha ethi umntwana ngasuka lama-complications kumbe sethiwa ngumntwana ngoba ehlulekile ukuphusha ngendaba zazona ezithi abadala bangabona sokumzimela ukuthi afundise umntwana sesembona ungcono ayepleja ngayo ukuthi hayi umntwana kahamba ayenda kobani. Siyaqungusela kakhulu ukuthi abantwana abafike esitejini sokuthi sebevuthiwe sebelungele ukuthi bayende nothi ukuthi bayendise abantwana abancane ngoba siyakuthole kunazele nasibhoda kwezinye indawo especially lapho kulindelwa khona abantwana uyabona umntwana omncane ole-age ye-13 years 14 years 15 years u-20
edalele ePhalamende lapho elikhona. Sibone abanye bekhonona ngokuthi amalunga awesifazane ayahlukunyezwa khonapho edale ngamalunga awesilisa. Lunganani lolu dumo?
Kuyatholakala sibili lithi abesifazane njalo kufuna sokusenza abantu besifazane kube nzima ukuthi umuntu adibhethe ngendaba yokuthi abekwazi ukuthi ngiqala ukuthi ngiyadibhetha abantu besilisa ozaqalisa ukuthi bangithole.
Kunzima okungakanani ukuthi uze uphakame njengomama ungene lawe kwezombusazwe.
Kulokunye okuthi nxa uvele uvukisele ngento yakho uyaku-ignore. Yebo kungakusela phansi but nxa uvele ukwazi ukuthi ule aim yakho yokuthi ngithuma ukuyamna lapha ungazi ungani ukhubekile but thanga masinyane enhliziyweni ukubhonda ukwazi ukuthi wena i-aim yakho inathi. Ngoba eqinisweni singakuvumela vele ungagcina omama abaningi sehlile lawubangene kwezempukazi ngendaba zokuthi nxabe funa ushisela vele phansi baku-attracta ngezinto ezinjengazini kodwa ungazitela ukuthi izini bangaze bathethile manyaba ithinowa ngamuba onisela lapho enhlini yakho.
Lapho-ke belalele ingxoxo esiyenze lo nkosikazi Sichelesile Mahlangu ongumeli wePhumula South edalele ephalamende olivalelisayo okwamanje nguPraxedes Jeremiah.
Siyabonga Praxedis, siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lonkosazana Debra Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthenga bethengisa ezidaladeni eBulawayo Vendors and Traders Association. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Gandhi, thanda ukukubingelela mbingelela lo mphakathi wonke. Amabhanga akala mali, imali itholakala kubo siphatheleni la kuzukho. Isituation yemali eZimbabwe esideteriorate okuzwisa ubuhlungu. Nxa umuntu olebhizinisi ebhenka imali yakhe eseyifuna ebhenki ngeviki uphiwa only 1,000. E-1,000 leyo iyisilinganiso lokuthi yi-10 USA. Imali leyo uyiphiwa kanye ngeviki. So nxa iphiwe ngomvulo uzamelela omunye umvulo. So kulusizi kakhulu eZimbabwe nxa kusiba le-situation enjalo yokuthi abantu abalamabhizinisi kabasenelisi ukuthi beqhubekele phambili ngamabhizinisi abo nxa kuwukuthi bayabhenka. Abantu sebeze begcina bengahambisi imali zabo emabhenki. Ngihle ngikhulume lokuthi imali emabhenki kubanjwa imali eziningi kakhulu. Nxa singazekelisa ngebhenki e-post office eyimali yabokhulu labogogo, nxa izabamba ibhenki imali engange-275 a month, nxa kumele uphiwe i-1,000 kusho ukuthi sule -275. So umuntu ongangokhulu oyabe gadile vele lupane vele tsholotshwe vele kezi kusuka kube nzima ngoba le mali yangkhona yena le azayithola kayenelisi ukuthi ebuyele ekhaya. Wesi-ke thina bamabhizinisi vele i-1,000 awukwanisi ukuhoda plus uyathi usufika ebhenki uthole kubanjiwe imali engangayona leyo ayisenelisi even le-1,000 yokuthi uyayihoda.
Wona amalunga enhlanganiso yenu athola yini uncedo esezwa kuthiwa uhulumende uzanikeza abantu abamabhizinisi amancane abagoqela lani?
Ngingathi 3/4 of abantu bayithola. Kuyikuthi beyitholile leyo mali bagcina bethola ama-600 bond angena ku-1 wallet. But uhlupho lwangikhona ngelokuthi imali leyo ingena ku-1 wallet. Nxa ususiya uyikhovetha ukuthi kumbeni ukwanisa ukuthi uyisebenzise, sokule khadi elithengiswayo futhi kwe-Net1 li-100 bond. So at the end of the day nxa ususiyayithatha kusho ukuthi ekugcineni instead of ukuthi uthathe $600 wena uzothatha $500 ngoba kuzaba le mali lyane ekhadi. Ekhadi kuthiwa yilo lokuthi uyeswayipha ezitolo. So singananzelela futhi le mthetho yekhona le-RBZ ukuthi nxa uswayipha imali kuba le percent ephumayo. At the end of the day ukhanya vele imali leyana iyabuyela ku-0 ngoba ungathenga into uswayiphe maybe bayathatha maybe about $20 to $25. So at the end of the day imali yakhona abakhulumayo bona nalaba abazisebenzayo ngezandla kugcina imali yankona vele engasasizanga lutho. So nje besile sicelo sokuthi ngawe uhulumende plus wayekhulumile ukuthi imali leyo izabe icover iCovid time. So icine ibuyi once off payment. So singazi ukuthi uhulumende ikhona yini enyaza iphosela kumbeni vele sihle yafakwa yama khona. So simi sivula amehlo kasekwazi ngoba even noma esefaka uhulumende kazange yebe lelizwi elokuthi imali le izaba banjani siyithola kangaki nxa sinanzelela with equivalent to ama teachers ukuthi bona bahle batshela ukuthi hayi ama teacher izabe ingene RTGS from this time up to this time thina yapho ngoba i once off akula le lokuthi sitshelwe futhi ukuthi from here sisuka lapha siya ngapi ngoba really i 600 pond kayisathengi lutho ngibe sengithi ngithi thina as BVTA hayi amalunga ethu sibili hayi abaningi kuba ngkhona bayithola kodwa udubo yilona lolo lokuthi sekumele kutshintshwe futhi from efonini ingene ekhadini which is very expensive
lo ke bekungunkosazana Debra Mkasa ebesixoxa la ebuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo.
Siyabonga Chris. Siziqhubeke ezosuku ngodaba lokuzilibazisa oleqembu ledinga enMakhuba Boys lona eselethu leidlalade lesibili elilesihloko esithi lengoma. Leli qembu litabuka eTsholotsho kodwa licula likwele South Africa. Waleli qembu udinga
ngibonge njalo ithuba elinikezwa lona udinga and Makhuba Boys iqembu eliphuma le eTsholotsho endaweni yaseNatha njengoba ngangithembisile futhi asekuqaleni ngesikhathi ngethula idlalade lami lokuqala ukuthi nzeza nalo elinye selikhona isayaphambili Makhuba Boys libambe kanjalo siyabonga uxhaso lwenu.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi izihlobo, imali, uthando, iminyaka, ophezulu kanye lethi nizovuma. Tenga idlalade litholakala ngapi?
Ngiyatholakala enambeni yami 0627897475. Uyasho ukuthi ukuphi nendawo and then mina ngiza kuthumelela ama CD lapho yabukhona.
Iwapi amazwi ongawachiyela abalandeli?
Kubalandeli engakusho ukuthi ngiyabonga. Cela lin support njengoba lalikwenzile last year kunyaka odlulile. Lakuleli CD sengizinalo. Ngiyacela sihlobo zami siyazidinga izandla zenu. Ngiyabonga kakhulu. Iphephe phela ku corona.
Uphuma ke enkundleni udinga and Makhuba Boys ngale.
Nasindaba madoda. Yalabo abantu abazisa ngephayi empilweni madoda. Bejika lapho ngasukela madoda ithi zazela mathupa mina
Dinga en makuba boys beqiba ke uhlelo lwethu singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli selikhwelela yaku 275 kulandela ukubhubha koyedwa kobulawayo izolo. Umeya weHarare uMnumzana Jacob Mafume obotshwe ngolwesithathu uzaqhubeka evalelwe esitokisini impelaviki yonke kulandela ukwehluleka kukamantshi ukuya emthethwandaba namuhla. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa ngo-7:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.